pakanga paine rume rairuta iri rume richinzi zita raro ndichirwa nerongo rakaenda kurukova rimwe zuva richinobata hove yaro kuzoti rabata hove ndokuuya nayo kumusha rikasvika roipa vadzimai rikati vadzimai ndisasikirei hove yangu iyi miyanike muutsi itsvuke kuti gwana mwana ndakuenda dande.